mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 2020. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kutangidza nhasi, munhu wose muZimbabwe ave kusungirwa nemutemo kupfeka chinhu chinodzivirira muromo nemuno. Zimbabwe Exiles Forum inokurudzira hurumende kuti ibhadharire zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa mari dzemabhazi. Misa Zimbabwe inoti ine chivimbo chekuti hurumende ichashanda zvakanaka nevatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vaudza vatori venhau kuti munhu wose ave kusungirwa kupfeka chinhu chinodzivirira muromo nemuno kana kuti face mask, uye anenge akundikana kuita izvi achienda pane veruzhinji anogona kukandwa mujeri kwegore rose. Hurumende inoti iri kuita izvi kuri kuedza kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus. Pari zvino vanhu vabata nechirwere ichi vanosvika 34, vashaya vari 4 uye vapora vari 5. Asi vamwe vagari vemuHarare vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuda kusunga vanhu vanenge vasina mamask, iyo nekanzuru vari kukundikana kuwanisa vagari mvura, izvo zvoisa madzimai kunyanya munjodzi sezvo vachienda kuzvibhorani kwavanosangana nevanhu vakawanda. Dare repamusoro rakatopa mutongo wekuti guta iri riwanise vanhu mvura kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi zviri kunetsa kuita. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya yemvura.
Muguta reHarare nzvimbo zhinji hadzisiri kuwana mvura. Kubva pakatanga lockdown musi wa30 March kusvikira nhasi uno, taona kuti nzvimbo zhinji pazuva rega rega dzingangoite kuma60% hadzisi kuwana mvura. Chikamu chingangoite 40% ndidzo chete nzvimbo dziri kuwana mvura.
Muungapawo here muenzaniso wenzvimbo dziri kunyanya kushayikwa mvura?
Nzvimbo dziri kunyanya kushayikwa mvura inzvimbo dzakaita sana Glenora Sea Extension, kumamwe maareas eGlenora B, kudzimwe nzvimbo dzeGlenview 3, kudzimwe nzvimbo dzeBudiriro 1 neBudiriro 2, Mabvuku neTafara. Saka nenzvimbo yakaita seKumbare, nzvimbo dzakaita sekuchitungwisa zvakare idambudziko nekuti wanowana mvura kubva kuHarare, asi kuHarare kwacho hakusi kuwanikwawo mvura yakakwana, zvichireva kuti nguva zhinji wanenge vasina mvura.
Ko, zvibhorani zvinenge zvaimbocherwa hazvisi kubatsira here izvi muguta reHarare vaShumba?
Zvataona mukufamba ngezvekuti zvibhorani, kanzuru yakamboedza kugadzirisa zvibhorani nekutumira washandi wavo wanokwanisa kuunza masanitizers, wanokwanisa kubatsira kumaintaina social distancing. Izvi tinoona riri danho rakanaka, asi dambudziko guru nderekuti City of Harare pari zvino iri kunyanya kutatarika kuti igadzirise pombi dzepasi dzinofambisa mvura munzvimbo dzinogara vanhu, zvichireva kuti nguva zhinji vanhu vanenge vasina mvura. Asi tinoziva kuti kana pombi idzi dzikagadziriswa, mvura inozowanikwa zvakanyanyisa. Saka tinonyanyo shuwira kuti kodzero yemvura iyi inofanirwa kunge ichiwaniswa kuwanhu wose, asi zvakakoshawo kuti kunyangwe nekukanzuru wanyanye kutarisisa zvinhu zviri kutaurwa neweruzhinji kuti ngazvigadziriswe. Nyaya ngeyemapombi epasi emvura aya afa, nekuti City of Harare inotaura munguva zhinji ichiti iri kurasikirwa nemvura zhinji nekuda kwekuti pombi dzemvura dzine maburi maburi mvura inorasika. Izvi zvinoitiswawo nekuti pombi dzachembera, uye kune washandi wekanzuru wari kuitawo basa rekukonekta mvura zviri kunze kwemutemo kune dzimba dzakagadzirwa zviri kunze kwemutemo. Zvinoreva kuti kanzuru inofanirwa kunge ichiongorora mashandiro evanhu wavo munzvimbo dzinogara vazhinji.
Ko kumisha yeshoroma kunogara vashoma uko zvinhu zvakamirawo sei?
Kuma northern suburbs, kwatinoti kuma low density areas, nguva zhinji wanenge wasina mvura. Nzvimbo idzi dzakaita sana Borodale, nzvimbo dzakaita sana Greendale Highlands, Orange Grove, nguva zhinji wanenge vasina mvura yeguta, zvichireva kuti nguva zhinji vagari vari kuzopona nekutenga mvura kune vanotengesa. Kazhinji inoita $40 $40 per 5,000 liters mabousers ayaya. Uye tine masangano ari kubatsira kunzvimbo dzinogara wanhu ari kuzounza mvura akaita sana Clean City kuti wagare wagone kuwana mvura. Asi nguva zhinji kodzero yemvura kuguta reHarare hawasiri kugona kunyatsoisvitsa nekuti kune zvizhinji zvisiri kuitika uye mvura haisiri kuwanikwa.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro inoda mabhiriyoni maviri kugadzirisa dambudziko remvura.
Dambudziko remvura tichiri kunetsikana naro, nekuti kutaura kwamuri kuita izvozvi vagari vanonzwisisa kuti havasi kukwanisa kubhadhara mari yemutero inoita kuti tikwanise kutenga mawater chemicals, inoita tikwanise kugadzirisa dambudziko iroro. Takanyorera kuhurumende, hurumende haisati yatipindura.
Saka imari yakawanda zvakadii inodiwa kugadzirisa dambudziko iri?
Tinodikwa kuti mvura yemuHarare igadzirisike. Sekutaura kwandogara nichiti, kunodikwa mari inoita $1.2 billion yekuti tikwanise kugadzirisa infrastructure yacho yashata yaora, nekuti zhinji yacho yakaiswa makore 70 apfuura. So kuti mvura igadzirisike panoda mari yakawanda zvikuru kudarika mari iri kuunzwa kwatiri nevagari.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru 42,000 vabatwa nechirwere checoronavhairasi muAfrica. Vashaya vanonzi vave churu nemazana manomwe nemakumi matanhatu nehumwe 1761. Vapora vanosvika zviuru gumi nezvina nezana nemakumi mana nevatatu, kana kuti 14,343. Pasi rose vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana 3.4 million. Vafa vakawanda vacho vari muAmerica vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mana nematanhatu 246,000. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kushushikana zvikuru kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kudzokera kumusha mazuva ano anonzi vanhu vagare mudzimba pamusoro pechirwere checoronavhairasi vari kunzi vazvibhadharire mari dzemabhazi ivo vari pakati pokusashanda. Vanoona nezvemafambiro ezvinhu musangano iri vatino mambeu vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe Exiles Forum inokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iunze kumusha pachena zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzokera kumusha. Chikwata chezvizvarwa zveZimbabwe chokutanga chiri kutarisirwa kudzoserwa kumusha nemusi wechitatu. Tataza kubata muzinda we Zimbabwe mSouth Africa uyo uri kushanda nehurumende yeSouth Africa panyaya iyi kuti vapindure zvataurwa neZimbabwe Exiles Forum.
Ndu haina kuisa mabhazi amahara. Yati mumwe nomumwe munhu anoda kutakugwa anofanira kubhadhara mari inosvika iyo 600 rands. Saka dambudziko ratakasangana naro semaZimbabwenzi munomu nderekuti vazhinji vacho havatori namari. Havana mari yechikafu, havana mari yerenti, havana mari yetransport iri kudiwa nehurumende.
Sangano renyu rinoda kuona chichiitwa.
Kumbiro chatinoisa kuhurumende ndechekuti urongwa hwavo dai hurumende yabhadhara mari dzemabhazi nekuti vanhu vanoda kudzokera kumusha vanodarika zviuru zvitatu vatakataura navo mukati muno mwaka vachiti vanoko chikumbiro chekuti vadzokeserwe kumusha kumisha yavo yavanobva nekuti muno macho havachina mararamiro vanga vachizvishandira vachiita mabasa amaoko asi nokuda kwendo kudown vavakundikana.
Mabazi aya anowanikwa kwemazuva ese here kana kuti kwemazuva masho manene uye achange achiwanikwa kwenguva yakareba sei?
Dumende yati kubva musi weMande ine mazuva ayatara nenguva dzayatara. Mazuva acho anovafuka anosvika matatu pavhiki anonzi vanhu vanenge vachikwanisa kutakurwa kubva kwavari. Asi pavanotakurwa panguva inoyi vachange vachibva muJohannesburg nemuPretoria. Hurumende yati ichazotarudza dzimwe nzvimbo kana mamwe masiti ari muSouth Africa uko kwavachazotumira mabhazi kana vachinge vapedza nhaurirano dziripo. Saka ndiwo mamiriro akaita urongwa hwekudzoserwa kwevana kumusha kunyika yeZimbabwe.
Avo vange vari vanoona nezvemafambiro ezvinhu musangano reZimbabwe Exiles Forum vachino mambeu vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinomirira vatori venhau reMisa Zimbabwe rinoti rine tarisiro kuti hurumende ichashanda zvakanaka nevatori venhau zvichitevera kucherechedzwa kwezuva rekutorwa kwenhau zvakasununguka kana kuti World Press Freedom Day nezuro. Vanoona nezvemitemo musangano reMisa Zimbabwe muzvare nomupindo Simanje vaudza Studio 7 kuti hurumende yakatobvuma kuti vatori venhau vane basa rinokosha naizvozvo vanoona vachikwanisa kushanda navo zvakanaka.
Nezuro takatemberera World Press Freedom Day rinova zuva raifamba nedingindira rekuti journalism without fear or favor. Dingindira rinokurudzira kuti majournalists vanofanira kusununguka kuita basa ravo pasina kutya uye rusarura. Tiri munguva yelockdown muno muZimbabwe majournalists anosvika makumi mashanu vakasungwa kurohwa pamwe chete nekushungurudzwa nemapurisa. Zviitiko izvi zvakakonzera kuti Misa Zimbabwe ise chemo pamberi pematare aikoto Zimbabwe ende isu seMisa Zimbabwe tinofara kuti dare rakasimbisa dingindira reWorld Press Freedom Day rataifamba naro nezuro.
Munoti kuvatori venhau pamwe chete nekuhurumende
kurudzira kuti majournalists anofanira kusununguka kuti aite basa ravo pasina kushungurudzwa nemapurisa. Hurumende yedu nemastakeholders akasiyana sena tinoda kumakurudzira kuti zvakakosha kuti vasimbise kodzero dzemajournalists kupfuurikidza nekuvapa information pasina rusarura maererano nekuti estate kana kuti iprivate media. Takatarisana neZimbabwe, Misa Zimbabwe inokurudzira kuti mitemo yedu inofanira kugadziriswa kuti ienderane neconstitution kunyanya Freedom of Information Bill neZimbabwe Media Commission Bill.
Imimi seMisa Zimbabwe munotarisirei mberi kwatiri kuenda uku?
Sezvo takapemberera World Press Freedom Day tinotarisira kuti semastakeholders akasiyana siyana tichazvicherechedza in terms of mitemo yedu uye kunyange nemaattitude atinenge tinawo kumajournalists kuti tione kuti tasimbisa kodzero dzemajournalists nekuti akatikoshera especially panguva ino yeCOVID-19 sezvo vachifacilitator access to information kumacitizens ese.
Munotarisira kuti hurumende ichachinja mashandiro ari kuita nevatori venhau here kana makatarisa gore rino iri tichienda mberi?
Pamaonero edu tinotarisira kuti pachava nekushandidzana kwakanaka pakati pehurumende nevatori venhau kubva zvino tichienda mberi nekuti kutaura zvino hurumende yakatocherechedza kuti majournalists maproviders of essential service kuburikidza ne SI-93 of 2020. Misa Zimbabwe yanga ichimboitawo nhaurirano nemaparliamentarians senzira yeku vandudza kana kuti kushandidzana pamwe chete kuti tivandudze mitemo yedu. Saizvo tinotarisira kuti pachava neshanduko inochengetedza kodzero dzevatori venhau, zvichava zvichaita kuti vatori venhau nehurumende vange vane kuchidzana kwakanaka. Misa Zimbabwe ine kuchidzanawo kwakanaka neMinistry of Information nemamwe stakeholders. Saka naizvozvo tinotarisira kuti kuchidzanawo kuchichienderera mberi kuchakontributawo mukusimbisa wirirano pakati pehurumende nevatori venhau.
Avo vange vari vanoona nezvemitemo muMisa Zimbabwe, Muzvare Nompilo Simanje, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Muherald hurumende inozivisa kuti kutangidza nhasi vanhu vese vanenge vachifamba panze vave vakapfeka zvinovhara muno nemuromo kana kuti mamask. NewZimbabwe.com rinoti munyori mubazi rehurumende rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoramba mashoko ari kutaurwa ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendesa mauto eZimbabwe kuMozambique kunoibatsira kurwisana nevarwi vanopfurikidza mwero vanonzi vari kuuraya vanhu kumaodzanyemba kweMozambique. Chronicle rinoti hurumende yabudisa mari yokutenga michina inodikanwa mukukohwa huswa hunodiwa nemombe mumatunhu maviri eMatabeleland kuti ngombe mumatunhu aya dzikwanise kubereka zviri pamusoro zvekare. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwana nakanaka vashamarari veStudio 7, mangwana nakanaka vatereri veStudio 7. Zita nditimo gemuchenya ndiri muJohannesburg. Tinenge tichikumbira kuti kana mukasangana nevanhu vanenge vachitaura zvekuti vanoda kuendesa vanhu kuZimbabwe, tinokumbira kuti mutibvunzirewo kuti sezvo ivo vati ivo 600 kuenda kuZimbabwe, paunobva muno uchizonogara 7 days dzaunenge wagara paborder, bhazi iroro raunenge waenda naro wabhadhara 600 uchanokushisa kwaunofanira kuenda rinenge riri kupi? Rinokushisa kuBed Bridge here pa 600 iyi robva ratokusiya rotokudhamba wozozvionera kuti kubva muBed Bridge woenda kwaunochienda kana kuti unokushisa kwaunofanira kuenda? Motomeresa mubvunze vanhu kuti vanhu vajekeserwe ipapo kuti vanhu vagopinda mubhazi vachiziva kuti vakananga papi.
Kwazvai kwazvai vashamarari veStudio 7, chekutanga ndinoda kutendai nenhau dzamunotipa kunyange panguva ino yedenda ratekeshera pasi rose yeCovid-19. Zita ndibabatawo andiri kuJoburg. Ndinoda kutaurawo nenhau yeCovid-19 iri kuitika kumusha kuZimbabwe uko. Hurumende inofanirwa kunyatsokubuda pachena pavanhu vairi kuti vari kufa nemalaria. Vanhu ava vanombo vanenge vatestwa here? Kutestwa chirwere checoronavirus ichi chanetsa kudai. Ipapo hurumende dai yanyatsokubuda pachena yatesta vanhu vakawanda yatiudza kuti chii chiri kuitika, nokuti hazvizvikamwe vanhu ivavo vanogona vari kungofa nechirwere checoronavirus ende chichitekeshera. Aiwa, hurumende yedu ngaiwanewo chainoita chinobatika. Aiwa, ndatenda zvangu, muwane nguva yakanaka.
Makadiva Jonga Kanemiri, Blessing Zulu, Tanonoka Hwande, munoti paStudio dzechokwadi. Tiri pakutaura panhau yecoronavirus yanetsa kudai munyika. Vave vanoona nezveyodzi avo vamoyo, vanoona nezveyodzi vamoyo, vamoyo ngavaite serious. Kwete kuti kwai nhasi voti 34, mangwana voti kwai 40. Aiwa, ndanga ndihazvisirizvo. Kwazobva vanhu 5, aiwa, mangwana kwafa vanhu 4. Ngavaite serious vamoyo, ngavaite serious nezvinhu zvavo. Panhu pakadai so panoda chokwadi chose nhema dzotanga ngoita.
Makadi kuvana sekuru utano nokawande ndiri muzukuru wavaro zvinji pashuru gapa. Ndonzi mai masamba asiyana. Ndiri kungotiwo haatongovave kuSouth Africa ndovanopinda pachirongwa. Isu tiri kumareserva kuda mameseji edu anorasika kuda nhamba dzatakanyora mvura ndodzongo dzokurugo. Nemamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe necoronavirus yatakatarisana nayo. Zveutsanana neizvose tozvinzwisisa. Saka vanhu vofira mudzimba nenzara. Nyangwe tikageza maoko, nyangwe tikasabata kumeso, tikasabata mhino. Kana mudumbu usina chekunudla, zvina kumira musha. Dei zvavo vachirega vanhu vangofamba, tichingomentenawo utsanana ihoho. As usual, mazuva ose ingatangozarawo pamutsika tingopesana vanotengesa vachidi. Tichingomentena tochiwedzera utsanana because Zimbabwe tagara utsanana tohusiwa. Vedu vevana veZimbabwe special vari kunyika dziri kunze uko kunana South Africa ka pakatoipa. Just imagine kuti munhu wanga achingopona nokukorokosa achingoti pano wawacha akapiwa 5 rand, pano wasukandira akapiwa 10 rand. Mongoigara mumba. Until when she goes with me, actually, I never know. Ah, Shaka, my Zango Pastor Joseph, and two cities of my Shoko Kuakuru and Dova Tongi and Nikavacho. To another Nanga Gorango to Sister to another Dorfida Juni, Vamu Fira Kupuswana, Vamu Kupi, and Nokuma Tondo Kavar, Saka, Nanguma, and Masambasi, and Antinachi Chemochikuru. Kutuana mkoma jongana na sekuru utano nukawande. Mungo pisa yao chiche mucha ngutiru sinji kwe Zimbabwe. Mungo ndi wabondichi kwa zi kwa wana we Zimbabwe. Nukutinda kashara wa 9 manzi hii zakatu huma.
Makadi kwa wana mkoma jonga kandemire. Makadi enyo. Zaka oma wedwe. Zaka oma. Kana ukaona wanachiremba. Ura mama basa. Ura mama basa. Iyo situation yechirwere chinouraya kudai. Saka vanhu vanenge vorarama sei. Dei hurumende zvayo yaita plan panyaya yevana chiremba kuti vavapewo mari inokodzera. Ivo vavapewo mari yemayusa. Zvingatori nani. Nekuti kuzvipatara ndokwakabata upenyu hwavanhu. Vakangwera varamwa mabasa vanhu ivava. Munyika muchafiwa zvisingabviri. Nekuti vanhu vachagovoraramiswa nani. Kureva kuti ndivamwewo vane urwere hwakasiyana nehwe COVID-19 vachafa zvisingabviri. Saka tinokumbirisa kuti hurumende kurumidze yaona plani panyaya yana chiremba kuti vanhu vawane kubetsereka vawane upenyu hwavo humire zvakanaka nekuti nyika vanhu kana vakasadero hurumende kureva kuti vanhu vese vachapera vanhu vanopera kufa hurumende ipapo dai yaona plani nekukasira ipapo havatibatsire zvechokwadi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanozikanwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus muAmerica vave kupfuura miriyoni nezana rine makumi mapfumbamwe ezviuru 1.19 million. Vafane chirwere ichi muAmerica vave zviuru makumi matanhatu nemapfumbamwe 69,000. Uye kuchinzi zviuru zana rine makumi mashanu nematatu 153,000 vakapora kubva muchirwere ichi. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze mamiriro akaita chirwere ichi pari zvino muAmerica.
Almost 67,000 people vati vafa muno muAmerica. Avo vaakuzivikanwa kuti vakatakura utachiona mukuwo uhu hweCOVID-19 muno muAmerica vaakusvika 1,144,000.
Izvi zvinoratidzei, zvinorevei?
Ndio kureva kuti kunyangwe zvazvo vanhu vari kutapurirana utachiona vadzikira, zvichiri kuoneka kuti vakawanda chaizvo vakatakura utachiona uhu vakagara kudzimba dzavo, vamwe vachifamba zvavo vachienda.
Matanho ari kutorwa ndeapi?
Matanho aya anosanganisira kuti dzimwe nzvimbo dzaakubvumidzwa kuti dzichitangisa kuvhura makambani kana kuti mabhizimisi kuti aende mberi, asi arikukomekedzwa kuti avhure zvine ungwaru zvine gwara rakatarwa nehurumende nehurumende dzematunhu zvinosanganisira kuti vanhu vasati vadzokera kumakambani kana kumabasa vanofanira kuongororwa kutestwa voonekwa kuti havana hutachiona here. Kana vakamborwara nehutachiona uhu zvinoreva kuti vanenge vava nemasoja kurwisa hutachiona uhu mumiri wavo. Zvakare vanhu vanoda kutanga vaongororwa kana vadzokera kumabasa makambani achadai kuvhurwa aya. Makambani aya anofanirwa kunge aisa zviga zvekuti vanhu vachauya mumakambani imomo kunosenza, uye avowo vane vachauya kuzotenga muzvitoro kana kune dzimwe nzvimbo dzinosanganisira dzinosangana vanhu dzinenge dzekudyira, munenge maitwa urongwa hwesocial distancing kana kuti vanhu vasagare pedyo napedyo kana kumira pedyo napedyo. Uyewo zvakare munhu wese anenge akubuda panze kunga akuenda kuchitoro kana kuenda kunomhanya kana kuenda kunofama waakukomekedzwa kuti unge wakazvidzivirira nokudzivirira vamwewo uchipfeka zvipfeko zvinosanganisira maface mask zvinovhara pamuromo nemumhuno.
Ko matunhu kana kuti mastates ari kufambisa nyaya iyi sei pavari ikoko?
Matunhu ega ega ari kukomekedzwa kuti ave agarire ari neungwaru kuti kana tikaita respike kana kuti tikatanga kuona vanhu vakawanda vachibatwa neutachiona uhu chii chatingaite. Chekutanga ndechekuti tofanira kunge tine capacity kana kuti tine zvikwanisiro zvokuongorora vanhu vakawanda panguva imwe chete. Vanenge vaongororwa vakaonekwa kuti vane utachiona voendeswa kunzvimbo dzavanonorapirwa vachiongororwa.
Kana takatarisa panyaya dzemishonga, pane chiri kutarisirwa here?
Pane mishonga kana kuti mubatanidzwa mishonga yati wandei iri kutiratidza kuti inogona kuzobatsira vanhu vanenge varwara, inosanganisira zvakati wandei zvinobva muropa remunhu inonzi plasma, kana kuti inonzi monoclonal treatment, nezvimwe zvinhu zvinobva zvakare muropa kana kuti muutano hwemunhu anenge amborwara neutachiona hweCOVID-19 akapora. Tinewowo zvekare mimwe mishonga inosanganisira vana rendizina nedzimwe dzakadaro iri kutiratidza kuti kana ikabatanidzwa nemimwe ikasanganiswa zvinobatsira kuti munhu anenge arwarisisa nechirwere ichi akurumidze kupora kana kuti akurumidze kunaya ozvifambira zvake oenda kumba kwake.
Avo vange vari Dr. Frank Guni vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Kuna mkanya Thomas Mapfumo chauya chauya sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kutangidza nhasi munhu wose muZimbabwe ave kusungirwa nemutemo wekupfeka chinhu chinomudzivirira muromo nemuno. Zimbabwe Exiles Forum inokurudzira hurumende kuti ibhadharire zvizvarwa zveZimbabwe mari dzemabhazi kuti vadzoke kumusha kubva kuSouth Africa. Misa Zimbabwe inoti ine chivimbo chekuti hurumende ichashanda zvakanaka nevatori venhau. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika tisenda